Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 11/2009 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi peturu yonetsa zvinotyisa kuwana munyika vemagaraji vachitiwo vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica korera inovhiringa nhengo dzemapostori ekwaJohani Marange kwaMurewa Britain inopa mabhasikoro anosvika zviuru zvitatu kuti ashandiswe nevana vechikoro vari kumaruwa uye vari kure nezvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Magaraji akawanda anotengesa peturu nedizili ave kutengesa mafuta aya nemadhora ekuAmerica panguva iyo mitsetse iri kuramba ichikura mumagaraji aya. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyaya iri apa yakatongojeka haina kana issue iripo. Isusu kuno kuuniversity tinoti vana kana vapedza secondary vevawatora kasikwere na manduwanzira vapedza secondary vapinda muthird year. Vanofanira kumboita maweeks akati kuti mwedzi miviri vachinomboona kuti chinoitwa kumacourts epasi atinoti malower courts kwamagistrate. Vanofanira kuenda kumagistrate court vachiona zviri kuitwa ikoko vachitomboona mashandirwo azvinoita kumadivisions ekuti macriminal cases nyaya dzekutongwa idzivanhu vanonzi vane mhosva nenyaya dzinonzi civil voita 2 months variko vasati vazodzoka kuchikoro. Saka hazvina zvinenge zvichinetsa tinongo kitonyorera takasenda kanyorera ma institutions yo ma message kuti akose kuti senda kuti mwana ari padhuze ne court ipi kana ari kucholocho kune magistrate court iye atori kumba ndoko anonoatachwa ikoko ari muHarare munomu anoenda kuRoton Rock kana kuna Fort kana ari kuNorton anongodaro izvozvo ndozvinoita saka nyaya idzodzo hadzitombosviki kuvakuru vakuru vekumusoro ngokuti nyaya inoitwa every year University of Zimbabwe vana veku University of Zimbabwe vanoenda kumaattachments gore negore and vanhu vakasiyana siyana saka hatichari just like kunoku tiri kuinvesti kunoku kumalectures hatichari futi mwana uyo ari kupinda padoo uyo anonzi Kasukuwerere kana kuti ndiJacob Mudenda kana kuti ndiChamisa vese vamuri kuona vakaita lowa anotobatwa se like any other mwana wechikoro
asi hapazouye here matambudziko ipapa muzvinafundo madhuku imi segweta kuri kuti mwana wacho wamuri kudzidzisa ane mhosva yaanenge achipomerwa kumatare ikoko
hapana kana nyaya even mwana atori mujeri atori kuseva nyaya yake yekuti akatotongwa kuti ari kuita 10 years kana kuti ari kutongerwa rufu kana iye ari kujere ikoko akada kuita mastudies elaw tinotomupa zvekunyora tichitomudzidzisa tichitomumaka sezvaya zvaiitika kune painda yenguva yehondo ana president Mugabe nevamwe vaitofunda vari mujere mayunivhesiti zvavaivaitisa ana University of London nanachi tozoziva kuti munhu wemusungwa uyu ari kungodzidzira chikoro.
Tichadzokera kunyaya yemafuta yanetsa yatiri kukupai iko zvino inyaya inobata mukuru wedare remagistrate kana kuti chief magistrate vaMishrod Guvamombe vambomiswa basa nhasi vachiferefetwa nemhosva yekuti vakapa mukana wekudzidzira basa rehugweta kuna vasevi ya kasukuere na vasupa manduanzira. Avo varikupomeru wa mosha ze uori pavaive makurukota ehurumende. Vaviri ava varikudzidzira ugweta pa University of Zimbabwe. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vaviri ava vange vari padare reCivil Court uye vakabva vamiswa kushanda svondo rakapera na vaguvamombe mushure mekunge vamwe vakuru vehurumende vagunun'una kuti sei vainge vapiwa mukana wekuenda kudare. Ivo vaine dzimwe nyaya dzeuori dzavari kutongerwa kudare raMagistrate reRotten Row. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo ndidzo dzati paifungidzirwa kuti vaviri ava vaizokanganisa kutongwa kwenyaya dzavo. Vangadai vakaendeswa kune mamwe matunhu ari pedyo. Asi vamwe vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti izvi zvinonetsa zvekare sezvo pavakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vagare kudzimba dzavo muHarare nekupota vachienda kumapurisa ari pedyo navo. Tatanga kunzwa vatinodaishe, tinomudaishe chinyoka, vachitaura na Blessing Zulu we Studio 7, vari sagweta, vaka miririra, uye vaichimbo mirirao, mtunga miri wenyika. Iko zvino, tonzwao, vakubva kuna muzvina fundo, Love More Maduku, avo vanodzidzisa zvemutemo pa University of Zimbabwe, kuti tinzwao maonero avo, pa mosha inonzi yakaparwa na vaguva mombe iyi.
Chokutanga ndicho kuti iko zvino nyaya ichiri pamakuwa, nditi tangoita zvokuwa. Saka hatizivi kuti ichokwadi here kana kuti hachisi. Asi, kana chiri chokwadi pazvinhu zviviri chokuti vakata vakasukuvere noumwe wavo mukana wokuti vadzidzire chigweta chavo vari pamatare emhosva epaRotten Row. Kumiswa kwavo basa chinhu chakanaka. Chinotaridza kuti anonzi masystems edu ari kushanda mushe. Nokuti kana munhu akapiwa mukana uyu wapiwa unonzi wapiwa varume ava, unenge achishanda pamatare emhosva apa, ane iya inori pachirungu unsupervised and unrestricted access kumafaira emunhu wose uri kutongwa mhosva ipapo. Kureva kuti unoita madiro pamafaira ari pakoti ipapo. Haana raasingabvumidzi kunoverenga, haana raasingabvumidzi kunotora parakaiswa oenda naro pabench pacho kungoriverenga. Hapana, ende unogona kuzviita izvo asina wakamutarisa. Saka zvino varume tinoziva kuti vane nyaya dzavo dziripo ipapo. Kureva kuti vanokwanisa kunobata mafaira avo vakagona kupisa mapepa arimo kana kuwedzera mapepa arimo kana kuchinja mapepa arimo. Saka vanga vasingafaniri kupiwa mukana uyu paRotten Row. Dai kuri kunguti tinoda kuti vadzidze, taigona kuvapa mukana uyo kuti vainge vanoita izvi zvavo izvi vari kune mamwe makoti. Sevanhu vatinoziva kuti vane dzimotikari neinei vaigona kunopiwa kunana Murehwa, kunana Chinoi, kunana Marondera kuti vanomuka zvavo makuseni vodhiraivha voenda ikoko vonokwera vachibata basa ravo vodzoka. Kwete apa pane mafaira avo ayo.
Nyaya iri kutongwa kapa Magistrate Court zvingaite here kuti vakwanise kuwana mapepa?
Magistrate Court yomuHarare paRotten Row neyekuMbare nechi zvinhu zviri pedo napedo uye zvinozvidzana.
Tochidzokera kune nyaya yekunetsa kuri kuita mafuta yatambotaura nezvayo kuti magaraji akawanda anotengesa peturu nedizeri ave kutengesa mafuta aya nemadhora ekunze panguva iyo mitsetse iri kuramba ichingokura mumagaraji aya. Tinzwei kuna Godwin Mangundla achitipa nyaya iyi.
Vashikairi vedzimotokari dzanga dzakamirira pamutsese pagaraji iri vati varamba kuti mapurisa, masoja nenhengo dzebato reZANU PF dzanga dzakapfeka zvipfeko zvebato iri kuti vapindire mumutsese wekutenga mafuta emotokari. Vati izvi ndizvo zvakonzeresa mvonga mupopoto yaitika kusvikira mapurisa azouya kuzodzimura chimoto changa chatanga. Mumwe wevachairi ava vaJohanis Mbewe vati vanhu vari kukura kakonzera mirizhonga pamitsese kutenga mafuta edzimotokari masoja nemapurisa vanoda kushandisa chisimba chekubasa kwavo kutenga mafuta
vaipindirana mota dzaibva nepasera pa apa panopinda nemota dzemakupona dzimwe dzaiuyawo nemapuriso nemasoja ndo dzaipindawo dzichitanga kusevha saka vanhu vanenge vatanga kupopota mani potanga kupindawo mota zvechisimba kuti zvi tobangotanga nyunga nyunga yacho yeseva ndo vakatokonzesa zvizvodaro bhozi taingoona vapfika maimfomu achipinda mota dzavo nepakona vanhu vatanga kupopota kunoku
izvo zvatsigirwa navatondera echitani avo vati vave nemazuva maviri vachirara mumutsetse wekutenga mafuta vachitani vati zviri kuita nhengo dzebato rezanu PF nemapurisa hazvina kunaka mumwe mutyairi wemota vaBarnabas Mutoro vatiwo kushayikwa kwemafuta edzimotokari kwenguva yakareba ndizvo zvinokonzera mhirizhonga sezvo paanouya munhu wese anenge ave kuda kuwana mafuta aya
nyonganyonga inoyo tinonyanya kuwanika apa time dzidzi dzekuti fuel hesi vashaya saka munhu wese anenge angune mentality yekuti I should have that ndifanira kutiita fuel iyoyo so vamwe vanozosvika pakutanga kuburitsa mari vachipawo vamwe madhraivha anenge akavabatirawo nzvimbo
vanhu vakawanda vari kurovana mumitsetse yemafuta edzimotokari nekuda kwekupindira mumitsetse kwevanhu vanenge vachishandisa chisimba chekumabasa kwavo nemapato avo dambudziko remafuta riri kuwedzera zuva rega rega kunyange hazvo hurumende iri kuti nyika ine mafuta akakwana ndakamirira studio 7 muchinhoyi ndini Arthur Chigoriwa.
Tinotenda kuna Arthur Chigoriwa atiudza mamiriro akaita zvinhu nenyaya yemafuta kuchinoi. Todzoka kuHarare tinzwewo kuna Godwin Mangunja.
Here to assure you, Chairman, that the facilities that we put in place, measures that we put in place are continuous, that we are going to continue to have fuel being delivered to the service station.
Avo ndi Governor weBhanga Guru renyika vaJohn Mangudya vachivimbisa nhengo dzeParamende musi wa20 zvita kuti vari kutenga mafuta anokwanira nyika. Asi sachigaro wekomiti yeParamende inoona nezvemhando dzemoto vaJoel Gabuza vaudza Studio 7 kuti zvavakavimbiswa navaMangudya handizvo zviri kuitika.
Handiona kuti pane chichabuda apa because hapana maissues avakaresolva vangotiyo tavapa mari but mari yavari kutaura macredit note kungoti ndakuvimbisa kuti ndichabhadhara hau unenge usina kubhadhara mari saka masupplyers efuel vanenge vachida hard cash and havadi mabhondinotsi acho havana kuti ave kumabhondinotsi ndokuti vanhu vatenge ne kuti ive kuforeign currency ndokuti kunge vanhu vatenga neforeign currency.
Dambudziko remafuta riri kuramba richikura zvekuti mitsetse pamagaraji mazhinji yave kureba kudarika makiromita maviri. Mafuta aya ari kuwanikwa zvakanyanya kumagaraji anotengesa nemadhora ekuAmerica asi mari iyi iri kunetsa kuti veruzhinji vaiwane. Vaproblem masau vaudza Studio 7 kuti vakatenga mafuta nemadhora ekuAmerica mushure mokupedza mazuva akawanda vachitenderera neguta vachishaya mafuta.
Ini ndakaita mazuva maviri ndichishaya fuel ndikafunga kuti kutenga neforex ndiko kunobatsira asi ndakapinda dambudziko pakuti musi wekutanga futi pandaida kutenga neforex maservice station yesenga asina. Musi wacho wandakazoiwana ndakamira muqueue 2 hours uye ndenge ndatotenderera kumaservice station akawanda ndichishaya.
Vanoti vakatenga mafuta nemutengo we $1.32 uyo unovewo mutengo wepeturu nemabhondi. Pataenda pamhepo gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vange vasiri kubatika sezvo vari kunze kwenyika. VeZimbabwe Energy Regulator Authority avo vakakumbira hurumende kuti vapiwe mvumo yekubvumidza magaraji kutengesa mafuta edzimotokari nemari yekuAmerica vange vasina kupindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zimbabwe iyo inoshandisa mamiriyoni zana nemakumavire madura kwa Amerika kutenga petro ne diziri yakatarisa nedambu zikore marire kunze rinotyisa vagabuza vanotinyaya emarie kunze ndiyo inofanira kugadziriswa kuti nyika iwane mafuta edzimotokari
fuel inotengwa ne foreign currency as long as chishanza mabodi no this country will never solve any problems at all saka maonera angu nyaya yefuel kuti pere ngapa one kuti ma financial issues ma monetary issues nyaya bond not ngaipere
vanongorora zvimatongerwe nyika nenyaya dzehupfumi vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti hurumende yapererwa vati vamwe vave kutengesa petrol ne diesel nemari kuamerica uye iri ndiro gwara rinofanira kutevedzwa
hurumende ngaichitotfunga nekufungisisa nyaya dzekuti tingaita sei kuti titange kushandisa futi madollars tochitobvisa mabond zvachose nekuti kwatiri kuenda zvese zvicharamba zvichida kuti zvinge zvitengwa nema US dollars uye vanhu vanenge vachidawo kuzotambira nema US dollars
svondo rapfuura hurumende yakarambidza kambani yedelta kutengesa hwahwa nezvimwe zvinwiwa nemari yekuamerica ichivimbisa kuti ichatsvagira kambani mari yekunze zimbabwe haina zvainotengesa kunze zvakawanda zvingaiwanise mari yekunze inokwana uye dambudziko rokushayikwa kwemari rinotarisirwa kuramba riripo kusvika muna kubvumbi apo nyika inotanga kutengesa fodya fodya ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvinhu zvese munyika zimbabwe inoshandisa mamiriyoni mana nemamiriyoni matatu emarita edizel nepeturu mwedzi wega wega uye vamanguzha vanoti uwandu hwemafuta aya huri kukwira nekuda kwekuti motikari dzawanda zvakanyanya munyika zimbabwe ine mota miriyoni nemazana masere ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Todzokera zvakare kuchinoi kuna Ata Chigoriwa achitiudza nezviri kuitika navana chiremba vanga vachiramwa mabasa vasina kuzoenda kubasa nhasi pachipatara chemuchinoi.
Studio 7 payasvika pachipatara chemuchinoi nhasi mangwanani vana chiremba vanga vasipo pamabasa. Patabvunza mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau mushandi uyu ati vana chiremba havasati vave pamabasa sezvo vari kugadzirisa mapepa avo ekutanga basa. Mukuru wezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Wenceslas Nyamayaro vatiwo vachanyatsoziva zvizere nemuvhuro svondo rinouya kuti vana chiremba vadzoka pamabasa here kana kuti kwete vachiti tinzwe zvizere kumunyori webazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanga vasingadavire nharembozha yavo. Asi mushandi uyu asina kuda kudomwa nezita ati vana chiremba vanofanirwa kutanga vaisa mapepa ekutanga basa sezvo vanga vasiri pabasa zviri pamutemo. Sangano reZimbabwe Doctors Hospital Association rakazivisa nezuro kuti nhengo dzaro dzave kudzokera kumabasa zvitevera chibvumirano chavakaita nehurumende. Vana chiremba vanga vava nemazuva makumi mana vachiramwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvishemo zvavo pamwe nekuona kuti muzvipatara maiswa mishonga yevarwere pamwe nekupa vana chiremba zvikwaniso zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutungamiri weZimbabwe Hospitals Doctors Association Dr. Elias Muzoremba sezvo vanga vasiri kudavira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Hurumende yeBritain kuburikidza nebazi rinoona nezvebudiriro yekunze kwenyika, Red Department of International Development kana kuti DFID, nasi yapa Zimbabwe mabhasikoro zviuru zvitatu achashandiswa nevana vekuzvikoro zvekumaruwa avo vari kufamba nzendo refu kuenda kuchikoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi. Vashitaura kuruwa pakuparurwa kwemabhasikoro ayo apiwa hurumende ichishanda pamwe chete nesangano rinorwira kuti vanasikana vawane dzidzo yakanaka recampaign for female education kana kuti CAMFED. Mutungamiriri weDFID muZimbabwe neSouth Africa amai Annabel Jerry vati chirongwa chemabhasikoro ichi chabatsira vana vechikoro vakawanda. Amai Jerry vati mabhasikoro aya achaita kuti vanasikana vachengetedzeke vasambonyikidzwe munzira nevarume vanogona kuvabata chibharo kana kutyorwa kwedzimwe kodzero dzavo. Vatiwo vanotarisira kuti kuwana kwaita vana ava mabhasikoro kuchaitawo kuti vakwanise kudzidza zvakanaka vachizobuda zvakanaka mubvunzo dzavo, sezvo vana vechikoro ava vanange vave nenguva yakakwana yekuverenga.
And by improving the safety of the learners, we expect to improve learning outcomes and better focus on class and more regular class attendance. And the better quality education and access that the girls will have will help them, empower them to secure a better future for themselves, their families and their communities.
Nekusimudzira kuchengetedzeka kwevadzidzi, tinotarisira kuti vana vachabudawo zvakanaka muzvidzidzo zvavo, kuenda kunodzidza nguva yose. Vakawana zvidzidzo zvakanaka, zvichaitawo kuti vazvisimudzirewo ivo pachavo, mhuri dzavo pamwe nenharaunda dzavo.
Mutungamiriri weCAMFED amai Faith Nkala vati vanasikana vazhinji munyika vari kufamba nzendo dzakareba kuenda kuchikoro vari kusangana nematambudziko akawanda pavanenge vachienda kuchikoro, zviri kuzopedzisira zvaita kuti vana ava vasadzidze zvakanaka.
Vamwe vanoyambuka nzizi dzinozara, iko zvine mvura yekunaya, vamwe vanosangana nemhuka, vamwe kunotori nemachild protection issues chaivo, kuti kune vamwe vanhu vasisiri vanhu chaivo chaivo vanosangana nevana ivavo. Saka njodzi dzacho dzinowanda, vamwe vanozopedzisira vachiregai chigare padhuze nechikoro, asi kazhinji vane vasina vabereki vavo, inova iri njodzi as well.
Mumwe mwana wechikoro chemukwengure secondary school chiri kumuzarabani maybe munyaradzi uyo ataura nestudio 7 aine mudzidzisi wake parutivi anoti afara zvikuru kuwana bhasikoro achiti zvanga zvichimutorera maawa matatu kufamba mazuva ose kuti akwanise kubva kumba kwevabereki vake kuti asvike kuchikoro. Kubudikidza nebhasikoro rapiwa mwana uyu ari kuzonyora bvunzo dzefomu yechina gore rino anoti ave kutarisira kuti achagadzirira bvunzo dzake zvakakwana, sezvo nguva yaanga achishandisa kufamba chinambwe ichi yave kuzodimburwa nekuchovha bhasikoro achienda kuchikoro.
Bhasikoro richandibatsira kuti kukurumidza kusvika kuchikoro ndiatenda malessons angu ese ndichizowana nguva yakawanda yekustudha.
Munyori mubazi redzidzo yepasi amai Tumisa Ntavela vati nerubatsiro rwemabhasikoro rwapiwa neDFID urwu vave kutarisira kuti dzidzo yekumaruwa isimukire.
Kupiwa kwataita mabhasikoro kwevana vedu kunopatsira pakuti vana ivavo vanga vachifamba madistances akanyanya akakudza 10 kilometers 20 kilometers one way, which means vamwe vanga chitofamba 40 kilometers a day kuti vasvike kuchikoro vawane dzidzo. Saka mabhaisikoro achaita kuti zvive nyore.
Amai Tavela vati hurumende iri kushandawo zvakasimba kuti vana vekumaruwa nevemumadhorobha vawane dzidzo yakanaka uye yakaenzana panosvika gore ra2020 pasi pechirongwa chairi kudaidza kuti Education Sector Strategic Plan 2016-2020. Ndakamirira Studio 7 kuruwa, ndini Thomas chiri pasi.
Vanhu vana vanonzi vafa kusvika pari zvino nechirwere chekorera kwanyamutumbu kwamurehwa pagungano rekereke yeJohani Marange kwachitsidzo. Mukuru anoona nezveutano mudunhu reMashonaland East Dr. Paul Matsimbo vanoti vanhu vatatu vakafira pagungano iri, mumwe wacho wechina akafira muchipatara chemurehwa hospital. Dr. Matsimbo vanoti akatanga kufa mwana aive achichengetwa nemumwe mukuru wekereke uyo akazofawo mushure mekubatira chirwere ichi. Bazi reutano rinonzi ratotanga kuvaka muzinda wekurapa vanobatwa nechirwere ichi pakiriniki yepanyamutumbu. Gore rakapera munazvita kwakafa vamwe vanhu vana pagungano rekereke imwe chete iyi kwamukwe. Kereke ye Johani Marange inozivikanwa zvikuru nedano rayo rekusarapwa kuzvipatara. Tabata mumwe mazvikokota wezveutano anopindawo kereke ye Johani Masowe yechishanu vachidzidzisa zveutano ku Africa University, Dr. Iris Shiripinda, kuti tinzwe maonero avo.
Shingadai chanka chakonzeresa. Zvinoti kolera tinombobetsera kumataundi akawanda vanhu. Asi zvinofungo chakwanisa kunge chakonzeresa kwamuriwo uku ndechekuti mvura iri kunaya. Saka mvura ichinaya zviya, kolera inowanzowanikwa mutsvina yevanhu. Saka vamwe vanogona kuitira kana kuti mvura iri kuyerera. Saka pane dambudziko iroro, majemes achona ekorera anogona kubva angoita sei achiyerera. Ndekuziva kuti dzimwe nguva ipo panosanganira navanhu hapana mvura dzakavharwa. Pamwe pane migodhi, asi migodhi tinonyatsovakirirwa nekuvharwa. Kana tichiri kuvhara hakusi kungoita chivharo pamusoro, asi kuti chinge chakavakirirwo mukati. Ende kana mvura ichiyerera ichibva kumwe isangive mvura inonopinda mumugodhi wakacherwa uya, ndo zvimwe zvinokwanisa kunge zvaitika. Kana kuti mumwe angoitiro tsvina mvura iri kuyerera.
Ndotarisawo kuti imo mukuungana kunoita vanhu kudai, zvii zvavanofanirwa kunyanya kuti vacherechedze kudzivirira matambudziko akaita sekorera iwayo?
Kudzivirira matambudziko akaita sekorera pakuungana, ndinofunga kuti kutanga vatungamiri vedu vanofanira kuona kuti panosangana vanhu vese, vangava vanonamata, vangava vemusangano, vangava vei, ngapaonekwe paine zvimbuzi uye ngavasamboitire tsvina mumvura inoyerera.
Munonzwisisa kuti dzimwe kereke idzi hadzitambirani nenyaya dzekuenda kuzvipatara. Haisati yakwana here nguva makazvitarisa yekuti kereke dzichitarisisa nyaya yekuenda kuzvipatara sechinhu chakakosha?
Ini ndinofunga kuti nguva iyi yakwana. Tinoti kune zvirwere, asi shoko racho rinoda kuongororwa kuti haridzidzisi here kuti ana chiremba vanobva kuna Mwari. Chikafu chatinodya mushonga mumwiri, nekuti unoita kuti tisimbe tisarwarirwari. Saka mishonga kana yagadzirwa haidyiki nei. Ini ndingade kukurudzira vakuru vemakereke kuti dai vatarisa vambonyatsoongorora shoko chaizvo. Kana ivo vekona Johani Marange nemamwe machechi emweya, vataure namweya mukuru naMwari, vanzwe kuti ndizvo here zvokuti tingarasikirwa neupenyu, pane rubatsiro runokwanisa kuitwa.
Vateveri venhabvu muZimbabwe vari kutarisira mufaro mukuru apo chikwata chiri kumiririra nyika muCAF Champions League FC Platinum iri kutamba neOrlando Pirates yekuSouth Africa muBaba Field Stadium mangwana. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Hapana chiri kutarisirwa nevatsigiri vePure Platinum Play pamwe nevese vanotevera nhabvu munyika kunze kwekukunda nekutora mapoints ese matatu zvekuti isondorese nyaya yanga iri yekushanya kweOrlando Pirates iyo inoteverwa nechaonga chinotyisa munyika mayo. Mutambo uyu uri kutambirwa kuBaba Field Stadium panzvimbo yeMandava Stadium mushure mekunge veConfederation of African Football vati Mandava Stadium haina pekugara panokodzera pevatori venhau. Asi muteveri weFC Platinum muzvari Stembeni Muwashu vanoti chero vari kutambira muZimbabwe chete vari pamusha zvekuti havasi kuona Orlando Pirates ichimira pamutambo uyu.
Hazvimbotityise as long as muchingori muZimbabwe, Mutare, Harare, kana Gweru, paBaba Fields apa hatinotongohwina chete.
Vatambi gumi veFC Platinum vakambotambira zvikwata zvemubhulawayo zvekuti vanoziva nhandare iyi seri neseri. FC Platinum iri kuziva kukosha kwekukunda mumutambo wayo wekutanga wemagungano zvekuti yaive yatove mubhulawayo nechipiri ichigadzirira. Pirates yatamba mitambo mitatu yakateverana ichikunda muABSA Premiership uyezve iri pachinhano chechipiri mumakundano aya. Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti hapana chekutya kuchikwata chekuSouth Africa ichi. VaMusongoro vanoti pamusha atove mapoints ese matatu atove mubhegi reFC Platinum.
Orlando Pirates itimu ya tuno respect ya zayo asikana chingi wa pamushaka tututa sila mapoints pozi ndoka tuno wanatua jikira kuno kwa amangambole jikira pa omu
FC Platinum ndio yega iriku mirira nyika makwikwi emu Africa veru zinji mika varuta sila kuti kugona kunenge kudada ichaba kanda mumemberero pachapira mutambo uyu mangwana. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aba tishitsa kumagumu echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.